Bato redu rangaragaronga kuti ritite Congress yedu kubva musi wa 31 July na 1 August. Taisvedekedza nena vhiki maviri kuti tichiita pakati paAugust kuitira kuti tiwane pekugara kana kuti accommodation yevachibva kunze kweHarare. Tichiwana mukana wekuti zvikoro zvinenge zvakavharwa, saka tichashandisa nzvimbo dzakaita semacollege nemaboarding schools nekuti vanhu vataakutarisira kuti vange vachiuya vakati wande. Tikaita nguva inenge yakavhurwa zvikoro kunyanyanyanya macollege, tinogona kutambudzika nepekuzoti vanhu vange vachigara nekudyira.
Ko, panyaya yemari muri kuwana here rubatsiro rwekuti munge muchiita musangano?
Zvamunongoziva muZimbabwe mapolitical parties anopuwa mari kuburikidza nekumirirwa kwamunenge makaita muparliament. Isu maMPs edu akadzingwa parliament musi wa17 March, saka naizvozvo hatisiri kuwana mari kubva kuhurumende. Mari yatashandisa kuti tinge tichiita Congress yedu iri kubva kumamembers nevanobata zvigaro mumusangano. Ndo mari yandingangoti ndiyo yatakuerengedza tikange takwanisa kuti tichiita Congress yedu. Zvino zvikamwa zvikuru kuti muZimbabwe mari iri kunetsa, asi vanhu vakwanisa kushingirira kuti Congress yeyu ichinge ichibudirira second week yaAugust.
Imari yamuri kutsvaga kana kuti yamuri kuda kuunganidza kuti munge muchikwanisa kuita musangano mukuru?
Mari yacho yakati wandei zvayo sevanhu varombo, asi treasurer ndo vanogona kunge vachiri kuherengedza nekuti tichiri kuda kuona kuti chikafu chedu chakadii, uyezve vanhu vachange vaine matisheti akawanda zvakadii, uyezve vachange pachange pachifarwa sezvo inenge iri nhemberero yekuvharwa kwechiunu chatinotarisira kuti chichange chiunza washanduko muvana veZimbabwe.
Tinonzwawo kuti bato renyu rine urongwa hwekutsvaga zita idzva.
Chachigondo racho zvitungira. Tisu tiri kuchema nyaya yefree and fair elections. Saka ichokwadi, tine zita redu idzva, tichange tine makala edu matsva, tichange tine simbo yedu itsva, tichange tine maslogan edu matsva.